manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kukadzi 28/2021 makaterera ku Studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi nezuro kekutanga kubva kupera kwazvita gore rapera munyika amuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 vamwe vashandi vemuzvipatara vozengurira kubaiwa nhomba yeCOVID-19 ukuwo hurumende ichiti vamwe vavo vari kutevedzera mashoko enhema ari kutaurwa pamadande mutande akasiyana-siyana Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa votarisirwa mangwana kuzivisa nezvekuti vanhu voramba vachigara mudzimba here kana kuti kwete pachirongwa chelockdown. Kunaya zvakanaka kwemvura kotarisirwa kuti kuchawanisa nyika mari yekunze iri kudiwa kusimudzira makambani akawanda ave kutatarika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hakuna kana munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 kanova kekutanga izvi zvichiitika kubva musi wa26 zvita gore rapera. Izvi zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi huchiri pachiuru chimwe chete nemazana mana nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 1463. Vanhu gumi nevanomwe chete ndivo vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zvuru makumi matatu nematanhatu ane makumi mashanu nevasere kana kuti 36,058 vanhu makumi mashanu nemumwe chete kana kuti 51 vakapora kubva kuchirwere ichi zvichireva kuti vanhu vapora kubva zvachatanga kupararira vave zvuru makumi matatu nemaviri zvine mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe kana kuti 32,590 vanhu vachiri kurwara zvuru zviviri nevashanu kana kuti 2005 zvakadaro uwandu hwevashandi vemuzvipatara kusanganisirawo vakoti navana chiremba vari kubayiwa nhomba yeSinopharm yakapiwa Zimbabwe neChina huchiri hushoma zvakanyanya kusvika nezuro kwakange kwabayiwa nhomba vanoshanda muzvipatara zviuru gumi nezvishanu zvine mazana manomwe nevashanu kana kuti 15,705 Mukuru anoona nezvekurwisa chirwere cheCOVID-19, Dr. Agnes Mahomba, vaudza bepanhau reSandemeo kuti chirongwa chekubaya vanhu nhomba chiri kufamba hacho zvakanaka kunyange hazvo paine vamwe vanhu vari kutaura mashoko ekunyepa pamadande mutande akasiyana-siyana. Svondo rino Zimbabwe iri kutarisira imwe nhomba zviuru mazana matanhatu yeSinopharm yakatengwa kubva kuChina. Ko chinjiri kupa kuti vashoma muzvipatara vade kubayiwa nhomba iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo.
Ichokwadi kuti vana mukoti vakawanda havasi kunzwisisa nyaya yevaccine zvichibudikidza nekushaya ruzivo rwakakwana rwakawanda pamusoro pevaccine zvaita izvo kuti pari zvinezvi tinge tine vana mukoti vashoma vavaccinetwa nenyaya yekuti havana ruzivo rwakakwana pamusoro pazvo
Saka poitwa sei kugadzirisa dambudziko iri vadongo
isu tiri kuti kuhurumende hurumende ndaidzidzise vana mukoti Hurumende ndaikwanise kuisa information yakakwana maringe nevaccine iri kuitira kuti vange vechiziva nekuti vana mukoti pari zvino vanova ivo mafrontliners vanzi ndo vanofanira kutanga kubayo vanhu vanonge vatovavo vatingati maclients kana kuti vatovavo varwere vanofanira kunga vachibatsirwa vanofanira kunga vachibatsirwa neinformation kuti vakwanise ku decide. Vakwanise kuti tiri kuda kana kuti handisi kuda nekuti vaccine iri zviri kunzi nehurumende. Hapana ari kumanikidzwa, ivoluntary, unochuza wega kuti unoda here kana kuti haudi. Asi kuti ukwanise kuchuza zvakakwana, unokwanisa chete kuchuza kana uchinge uine information yakakwana.
Mungajekesa kuti chii chaizvo chiruda kuzivikanwa nevakoti?
Zviri kutaurwa zvatiri kunzwa kubva kuna ana mukoti mumatunhu akasiyana siyana enyika. Vari kuti ivo vari kuda information yakakwana, authentic, correct information kubva kuhurumende maringe nemaside effects. Vaccine iri maringe nekuti ichava chengetedza, ichava protector zvakaita sei, especially kunyanya takatarisana ne South African variant inova iyo iri kunzi ndo yanyanya kuwanda yaita dominant in muno munyika. Saka izvozvo zvaita kuti pave nemubvunzo dzakawanda kuna namukoti dzinoda kupindurwa. Mubvunzo idzi kana hurumende ingakwanisa kudzipindura pajekerere andioni paine dambudziko.
Zvinoreva here kuti nhengo dzesangano renyu dzakawanda hadzisi kutenderana nechirongwa chekuti vanhu vabaiwe nhomba?
Tiri kuwirirana kuti vaccine ndiyo nzira chete tinofanira kushandisa kuti tikwanise kuzvidzivirira kubva kuCOVID-19. Asi zvatinofanira kuzvidzivirira izvi zvinoda vanhu vaine information yakakwana inobva kuhurumende. Tikatarisa pari zvino mumasocial media nemumamwe mamedia tinoona kuti information isiri iyo inobva kuvanhu vasikanzwisisiki, vatisikazivi, yetisikakwanisi kuverifya kuti iri correct here, ndiyo yakanyanya kuwanda kudarika information iri correct inobva kuhurumende. Saka isi tiri kukumbira kuti hurumende ngaitipe information iri correct, ikwanise kuva iri iyo inozadza masocial media ose, inozadza mamedia houses ose, correct information kuitira kuti vanhu vange vaine information yakakwana, tione kufamba pamwe chete techirwisa denda iri.
Kose pasina nhaurirano dzakadai pakati pehurumende nevashandi vayo vakakosha chaizvo panguva ino?
Tine dambudziko pari zvino rekuti zviri kutaridza izvo kunge hurumende, bazi redu rezveutano, havasi kuda kutaura nevashandi. Takapesera kugara pasi nehealth service board anova employer wedu neministry gore rakapera muna September. Kusvika pari zvino hatisati tagara pasi kuti titaure. And hapana panogadzirwa mutemo, mapolicies at higher level achifanira kunge ichizoshandiswa nevanhu vari pasi. Mukasava involve, mukasava dedzera kugara navo patable, zvinhu hazvifambi zvakanaka.
Asi imi sesangano rinomirira vashandi, hamukwanisi here kuvakurudzira kuti vaende kunobayiwa nhomba?
Hatikwanisi kurambidza vana mukoti vedu kuti vasaenda kunobayiwa. Hatikwanisi zvekuvakurudzira kuti vaende kunobayiwa nekuti hatina information maringe nezvevaccine iri yakakwana. Information hatina, tinotongoinzwawo masocial media nemumanewspaper. Zvinova izvo zvino zvisiri zvinhu zvakanaka. Tinonga tichitarisira kuti isu serimwewo bazi rinovariro rakakosha rinomirira vashandi vanofanira kunga vari ivo vanoita basa iri, tinofanira kunga tichicherechedzawo nehurumende togara pasi, tongawo tine information yakakwana, tofamba pamwe chete nehurumende tichikurudzira.
Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 African Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana masere kana kuti 3.8 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vadarika mamiriyoni zana nematatu ane mazana mana nemakumi masere nevashanu kana kuti 103,485. Vapora muAfrica vadarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mana kana kuti 3.4 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Dunhu reSADC ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 million. North Africa ine vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 million. Uwandu wevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika zana rine gumi nematatu remamiriyon nezviuru mazana manomwe kana kuti 113.7 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana mashanu zvine gumi nerimwe kana kuti 511,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni makumi maviri nemasere ane zviuru mazana mashanu kana kuti 28.5 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu kana kuti 2.5 million. Asi vapora pasi rose vachidarika mamiriyoni makumi matanhatu nemana kana kuti 64 million. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kuzivisa nyika mangwana kuti nyaya yekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown yoenderera mberi here kana kuti kwete. Mutedzeri wemunyori wedare remakurukota vaGeorge Sharamba vaudza bepanhau reSunday Mail kuti vaMnangagwa vachazivisa nyika nezveurongwa hwavo mangwana. Kurudziro yekuti vanhu vagare mudzimba iyi iri kuuya seimwe nzira yekurwisa chirwere cheCOVID-19 icho chauraya vanhu vakawanda pasi rose. Nemusi wechishanu hurumende yakaburitsa mutemo wechimbi-chimbi kana kuti Statutory Instrument 49 of 2021 inopa makurukota ehurumende, mameya, vakuru kana masachigaro emaguta mvumo yekupa vashandi tsamba dzekuti vauye kumabasa. Nemusi wa15 mwedzi uno vaMnangagwa vakarerutsa mimwe mitemo yekuti vanhu vagare mudzimba, vakapawo mvumo yekuti vanozviitira mabasa avo emaoko vatange kushanda kunyangwe paine zvimwe zvinhu zvavanofanira kuteedzera kuti chirwere chisapararire. Mukuru werimwe sangano revanozviitira mabasa emaoko reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vanoti vakawanda vanozviitira mabasa emaoko vari kutatarika kuti vatange mabasa sezvo vasina pekutangira vachiti hurumende haina kuvapa mari yekubatsirikana yayakavavimbisa. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo gurukota rezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vati vari kunze kwenyika. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanga vasiri kubatikawo panhare mbozha yavo. Asi tabata vawadzai.
Ruzhinji vanhu vemamembers edu vakadzokera, but sezvatakambotaura kuti tichine dambudziko iroro rokuwana zvikwanisiro zvokuti vanhu vange vachivhura pane utsanana, mapppes vashoma vakakwanisa kuzviwana, but vakazviwanawo vakwanisa kuvhura vakadzokera mamaketi. Kutaura kwatiri kuita vari kushanda vachiriritira mhuri dzavo.
Hurumende iri kuti yakagadzirira kubatsira vanozviitira mabasa emaoko, pane chabuda here?
Pari zvino hapana rubatsiro rwatingati rwuripo rwabva kuhurumende, kusiya kwekungoti vakatsanangura zvinotarisirwa kuti mainformal traders ange achiita. Ndofunga munotondera nhau yekushening fund yakanga ichitaurwa, takangomirira, hapana zviripo zvati zvabuda. Even support yekuti vanenge vachikwanisa kunge vachienda kumamarkets kuti vawane mappes, hapana support iripo yati yauya. So hapana rubatsiro rwati rwauya izvezvi, and sisu tinoramba chingokurudzirawo hurumende seboka kuti indo nguva yekupindira yokubatsira matraders kuti vanhu vange vachikwanisa kushanda vachirarama.
Mutungamiri wenyika ari kutarisirwa mangwana kuwedzera kana kusawedzera mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown. Zvinhu zvakamira sei kune veruzhinji semaonero amuri kuzviita?
Handidi kutaura manyepo, mukoma Zulu vanhu vatambura, vanhu vari muinformal sector vatambura. Endi chokwadi tinoziva kuti chirwere ichi chakashata, chiri kutora upenyu, chakanganisa raramo yedu sematraders, yakanganisa mararamiro atinoita, zvikoro zvavharwa nezvimwe zvakadaro. Asi tiri kutarisira isusu kuti mukuru wenyika paanopa tsanangudzo dzavo ngaavhurewo tiwane mukana wokushanda. Tinozviziva pakataurwa marequirements yekuti tinge tichinge zvikwanisiro zvokushandisa. Asi hurumende tinotarisira kuti inouyawo yotibatsira kuti tinge tichikwanisa kuramba tichishanda. Tiri kutarisira kuti pavanotarisa munyaya dzelockdown vavhure mamarkets vanhu tikwanise kunge tichishanda. tichitevedzera mitemo inenge iripo World Health Organization. Nekuti chokwadi chiripo ndechekuti ruzhinji rwevanhu rwakufa nenzara mudzimba. Saka lockdown yes, tinoisupporta, tinoteerera maregulations anenge aitwa, asi ngatitarisewo nekune rimwe rutivi rwekuti vanhu varikufa nenzara mudzimba. Enda pana assistance yatati tawana pari zvino kubva kuhurumende. Saka vanhu vakabvumirwa mukana wokuenda kundoshanda. Zvinotibatsira asi vanhu vachitevedzera mitemo yelockdown kuti chirwere chisapararira.
Mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET Vasamo Wadzai vari parunare muHarare. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti dziri kutarisira kuti gohwo rakanaka riri kutarisirwa gore rino richapa kuti nyika ikwanise kuwana mari yekunze iyo iri kunetsa zvikuru munyika zvopa kuti vemabhizimisi vatadze kuita basa nemazvo. Bhanga guru renyika rakazivisa kuti mari zhinji yekunze gore rapera yakabva kuzvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika iyo yakasvika bhiriyoni imwe chete yemadhora ekuamerica. Mari iyi yakatowanda kudarika yakabva muzvicherwa zvakaita segoridhe uye zvirimwa zvakaita sefodya. Mukuzeya nezvenyaya yegohwo rekurima, tabata mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS Dr. Israel Murefu.
Gore rino tikuona kuti mvura inenge yanaya zvakanaka mune dzimwe nzvimbo ichinge yakati wandei kupfuura average rainfall yenzvimbo idzodzo. Tiri kutarisira gohwo rakanaka kunyanya rechikafu, tichitarisa mastaple foods akafanana nechibage kunyanya nemamwe magrains akafanana nematraditional grains.
Izvi zvakakosha zvakadi tichitarisa nyaya dzezveupfumi Dr. Murefu?
Izvi zvinoita kuti tikawane gohwo rakanaka tinenge tisisaite import muchibage nezvimwe nemamwe magrains akawanda. Zvinoita kuti tisave foreign currency yedu, tirege kuburitsa foreign currency. Saka foreign currency tikaisave ikasabuda, zvinoreva kuti foreign currency inenge yawanda muno. Kana yawanda muno, zvinoreva kuti inogona kuramba iri stable.
Ko sei zvichidaro?
Nokuti inenge iri nyaya yesupply and demand. Kana supply yakawanda, maprice anoti dzikei. Kana supply yakawanda, mutengo wedollar unoti dzikei nokuti dollar racho rinenge richiwanika nyore. Asi kana risingawanike nyore, mutengo wacho unokwira. Saka tiri kutarisira kuti gohwo richabatsiridza kuti zim dollar ringe riri stable nekuti tinenge tine foreign currency.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS Dr. Israel Murefu vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rimwe gwaro rehurumende yeAmerica riri maoko ebepanhau reThe New York Times rinoti hurumende yeEthiopia iri kuponda nekutyora kodzero dzevanhu verudzi rwechiTigray yakawandira nemunwe ichiti iri kurwisa vakaipandukira. Pane vanhu vari kubva kudunhu reAmhara vanonzi vari kuita zvemhirizhonga nekutyisidzira vari mudunhu reTigray, uye zviuru nezviuru zvevanhu zvinonzi zvakatsakatika vamwe vachimanikidzwa kuenda muupoteri. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti vari kushushikana zvikuru nenyaya dzemhosva dzehondo dzinonzi dziri kuparwa muEthiopia. Vakurudzirawo mauto akabva kuEritrea nemudunhu reAmhara kuti abude mudunhu reTigray. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti hadzisi kufunga kuti ipfungwa yakanaka kuti Pope Francis vashanyire nyika yeIraq iyo ine dambudziko rechirwere cheCOVID-19 rakomba zvakanyanya pari zvino. Pope Francis vari kutarisirwa kushanyira nyika iyi kubva musi wa5 kusvika 8 kurume. Nyaya yekuti vanhu vachaungana vachida kuona Pope inonzi inogona kupa kuti chirwere ichi chinyanye kupararira munyika iyi. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nemutapi wenhau ane mukurumbira. Mhuri yeZimbabwe, nhasi muchirongwa tina vaplot mako. Tiri kukurukura nezveupenyu hwaSoldier Love, muimbi weZim Dancehall akashaya musi wa16 February nepamusana pechirwere cheshuga kana kuti diabetes. Ngatitange chirongwa nekunzwa mimhanzi ya Soldier Love. Totanga nenziyo inofarirwa nevazhinji. Hanzi pama monya ipapo. Ziyo ya Soldier Love, anzi pama monya ipapo.
Aiba, shipiko, vano juma juma.
Mchanyara, batino, puma puma.
Pama ko, ndino mkamchira mchirongwa. Upenyu wa Soldier Love, tipe yuma ondrenyu.
Soldier Love, angane upenyu watingati wakabamuku utambura mshishikana. Nezimu zakawanda. Asi aka kwanisa kushingirira. Kunyangwa isangana ni watamdu wakadaro. Aka shingira ni chipo chake ni chido chake chikuwa muimbi. Ende zvakava izvo zvakazotanga kumupawo pundutso. Ane vechidiki vakawanda vaari vakasumudzira.
Zvii zvaaiita iye Soldier Love semuimbi semunhu zvamungati zvaiita kuti vechidiki vavewo nechivimbo chekuda kuzvisimudzira?
Soldier Love munhu akaimba makore esaingoimba nyaya yeupenyu hwake. Ende kukwanisa kuimba upenyu hwake, vanhu vachikwanisa kubatana neshoko raaimba, vachiona kwaakabva nezvaakabuda maari nekutambura kwaaita nenyaya yeutano hwake. Asingazombodzokera kumashure. Izvozvo ndozvinhu zvakanyanyoita kuti vechidiki varambe vakatarisa kana vaSoldier Love. Uyezve nenyaya yekuti pakuimba chapchepo inge iri nyana, dzimunguva nzira airipota kana kuti 5 songs nguva imwe chete.
Tichitarisa upenyu hwake, nemaonderenyu mungati akabatwa nemazvo here mukushaya kwake, tichienzanisa nemabatirwo aiitwa nevanhu paanga ari mupenyu?
Kubva kune vanhu ndinoti Soldier Love akaona rutsigiro aidiwa. Ndingangoti ndiye mumwe chete akakwanisa kuimba achitaurai kuti anotsigira bato ripi. Asi vanhu havana kuzombomutarisa nenzira yekuti auya anotsigira bato rakati, saka tichamuita seachamutsigira. Zvinova zvakaitika kune vamwe vaivi vatoziva. Ruremerekedzo rwaakapuwa nehurumende rinokudzwa, chinhu chakanaka zvikuru. Asi zvaizombonakawo dai akawana rubatsiro rwakawanda achiri mupenyu. Vaimukoka kumagungano achipefoma. Asi iye nevamwe vaimbi vakanga vane nguva vachingochema chema kuti hurumende hamusi kutionawo here. Kutionawo ndimukana, mukana wekuti tikwanise kunzwika, mukana wekuti tikwanise kuwana cheuviri pane zvekuimba zvemitambo zvatiri tichiita. Nekuti vazhinji paanenge asina hit song upenyu hwake hunenge huchitonetsa chero ane chipo. Zvinhu zvinokurudzirwa nekuti tunoziva kuti magaba anga angogara areve matongero enyika, but Soldier Love nokuburidzira kwemitambo vanhu vakaona zvichichinja. Ndozvinhu zvaishuvirwawona the late Oliver Mtukudzi.
Tichipeta hedu hurukuro yedu vamhako, ndanchikumbira kuti muudze vateereri ndedzipi nziyo dzaSoldier Love dzamunofarira, uyezve nemaonderenyu mungati nziyo dzaSoldier Love dzichaenderera mberi dzichitsigirwa nevanhu here sezvo ashaya?
Nziyo dzaSoldier Love dzandofarira dzakati wandei. Mukomana akabudisa nzimbo dzinopfuura mazana nemazana, dzimwe dzekuti hadzisati dzatobuda. Inini dzandinyanyofarira ndinouyauya pamamonya ipapo, magetsi ndozvandomudira, ndodziyo dzandinganatso tindonyanyofarira. Soldier Love zita rake richaramba riripo, nekuti akasiya atigadzirira mitauro yekuti ticharamba tichiitaura. Akasiya agadzira hanzi yekuti vanhu vacharamba vachiri. And kuva kwaakaita gamba zvichapindawo mabhuku enhoroondo yehistory. And ndinovimba kuti magenerations achateera kumberi uku vachange vachidzidza nezvapenyu Soldier Love.
Aiwa vamhako, tinotenda zvikurusa nenguva yenyu nekupinda muchirongwa chedu.
Ndinotenda zvikurusa.
Nekuti zvimwe zvacho nevanhu zvinovengesa, saka ndoda kuti kana.
Aiwa muri Zimbabwe, mabva kunzwa kuna vaplot mako. Tikuendera mberi nenyaya nemusi wechipiri pachirongwa cheLive Talk The Connection. Saka kana muine mashoko amuri kuda kutumira, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Nguva ndiyo yadyana namuri Zimbabwe. Regai ndikusiyei nenziyo ya Soldier Love, hanzi kana ndafa. Ndini wenyu Mike Hove.
Bye-bye!
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande. Nhasi tatsikwa navamubayiwa vane mashoko avanoda kugovana nesu. Vamubayiwa, taurai kuvateereri vedu.
Vahwande makadiko yenyu. Ndafunga kuti ndirimbopowo a little bit of contribution pane zvechitendero izvi. Chekutanga ndinoda kutaura pamusoro pevanhu vari kuvhunza kuti kuchine vatumwa here variko mazuva ano. Ndinoda kutaura ndichiti iye zvino hakusisina. Mwari vakatumidzira vatumwa vanomwe chete variko mazuva ano vanoti ivo tiri vatumwa vamwari. Havazi vatumwa vamwari.
Mungadaro sei isu tichiona nekunzwa vazhinji vachiti vatumwa vamwari.
Ava vari kupupura Jesu, saka havazi vatumwa vamwari. Vapupuri kana kuti vatero vaJesu, kwete kuti vakatumwa namwari, kwete, handizvo.
Chechipiri chamunoda kugovana nevateereri ndechipi vamubayiwa?
Chechipiri ndinoda kutaura pamusoro pe pane mumwe akavhunza kuti seiko vanhu vakauraya Jesu vari vanoramba vaine makomborero. Hazvina kudaro bahama yangu.
Tsanangurirai vateereri vanyatsonzwisisa apa.
Chokwadi chiripo ndechekuti chekutanga-tanga Bhaibheri kuna Matthew rinotaura richiti Jesu akatuma vadzidzi vake akati endai kuhwai dzakarasika chete dzaIsraeri. Ndokwakauyira Jesu. Saka ava vazvimwe izvi handizvoba. Hazvirevi zvefuti kuti kana munhu uchinamata unofanira kuwana zvinhu zvese zvaunoda muupenyu. Ngatitarisei Jobho. Jobho wakatambudzika aive neupfumi asi akazopedzisira arwara paya paya vana vake vafa. Munoona kakuti izvo Mwari angoti munhu anomunamata ndiye anofanira kupfuma. Zvinhu zvamwari zvine periodi kana kuti zvine rekodhi yekuti panguva yakati chii chinenge chichiitika muupenyu hwako. Ndine zvakawanda zvandingade kutaura. Zvino dambudziko nderekuti nguva yenyu vahwande idiki zvikuru. Nguva yenyu idiki chaizvo. Ndaikumbira wangu kuti mutiwedzere nguva yezvechitendero. Iyi programu inofundisa iprogramu yakanaka zvikuru. Pane mumwe akatibvunza achiti iye mapasta anoenda here kutraining. Zvemazviro kwazvo kana tikada kutaura chokwadi sezvachiri, mufundisi wamwari haaendi kuchikoro.
Apa panodiwa tsananguro vamubayiwa. Tarisai muone kuwanda kwakaita zvikoro zvinodzidzisa vanhu kuva vafundisi.
Mozisi paakanga achinyora mabhaibheri ana kuenda kuchikoro, vadzidzisi vaprofiti vafundisi havaendi kuchikoro. Vanonofundira kuti chii? Vachifundiswa zvenani. Pasta munhu anodaidzwa naMwari. Munhu anodaidzwa naMwari. Ndosaka muchiona zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka. Because mapasta vanoenda kuchikoro ndo vanoita zvembiri, vanoita zvembiri. And otherwise vanokuitora as a career. Vanoitora as a career. I'm sorry ndarebesa maningi kupfuura zvandanga ndichida kuita, asi ndine zvakawanda zvokutaura pamusoro pemisoro yandataura iyo. Mazviitanyi vawande mukandiburitsira chichemo changu kana kuti zvitaurwa zvangu.
Tinokutendai vamubayiwa. Munokwanisa kudzoka pachirongwa chero musi wamunenge mafunga. Aiwa vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvezvitendero zvamunoda kugovana nevamwe vateereri, tumirai maaudio enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 28 kuNhlolanja 2021 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje sokulabantu abedlula inkulungwane ezilithumi labili lengxenye 12,579 asebehlatshwe ijekiseni yeSinopharm eZimbabwe.
My cabinet and myself in 2 weeks will be next confirmed and come. I'll be vaccinated.
Ngizahlatshwa njalo lengisebenza labo ukuqula le cabinet bazahlatshwa.
Lokhu kulabanye abantu abathandabuza isimo sejekiseni yeSinopharm. Lefundiso ethulwa nguhulumende. Induna zakweleZimbabwe lezakwaZulu zithi kumele kume ukudubulana phakathi kwabadabuka eZimbabwe lamaZulu eGoli.
Ababuya emngcwabeni ababekayo namhlanje bayofihla sithi mase bebuyile abahlale phansi, hlale phansi bambe umthetho.
Odabuka eZimbabwe ohlala kwele Germany usungula uhlelo lokuncada abantwana emaphandleni abahluphekayo. Wenza amasiko siqhubekela phambili ngengxoxo yokulotsholwa kwamantombazana enkundleni zokuxhumana. Zalethulela ezabatsha ezamasiko ezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Abezempilakahle intethele izindaba labezomvikela abedlula inkulungwane ezilithumi lambili lengxenye 12,579. Sebehlatshwe ijekiseni yeSinopharm eZimbabwe kusukela ngesikhathi kuqala uhlelo lokuhlaba abantu kusenzela ukuvikela uZulu kumkhuhlane we-COVID-19. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Okhangelane lohlelo lokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ekuhlangothi lwezempilakahle, uDokotela Agnes Mawumva utshele iphephandaba leSunday Mail ukuba kukhangelelwe ukuthi kuzahlatshwa abantu abaningi kunsukwana ezilandelayo njengoba uMongameli Emmerson Mnangagwa esethi ijekiseni yeSinopharm kayibulali. Abanye abongi bathi bayawesaba umuthi lo onikezwe eZimbabwe ngeleChina. Umnangagwa uthi ilizwe lizathola amanye njalo amajekiseni alumuthi ohluzwe inkampani yakweleChina azahlatshwa yena. Abakudalela cabinet labanye abantu elizweni lonke jikelele.
My cabinet and myself in 2 weeks when the next confirmation comes I'll be vaccinated. You'll be vaccinated and then cabinet ministers.
Ngizahlatshwa njalo lengisebenza labo ukuqula le cabinet bazahlatshwa. UMongameli Xi Jinping usesinike amanye amajekiseni angu
200,000.
Kodwa abantu lokhe bekhala ngokungabi lemfundiso eyeneleyo emayelana lokuhlatshwa kukaZulu ijekiseni yeSinopharm. Omunye wabasola okwenziwa nguhulumende ngumnumzana Collins Ncube.
Abilinganisa ku-clinical trial, so kuba nzima kakhulu ukuthi sizakhamizi kunje ubekwazi ukuthi uyenze i-decision informed ngoba kathesi kuyapha ngithiwa kuyahlatshwa ungakwazi ukuthi kuhambisana njani nemizimba yethu thina. Indaba yakhona iyahlupha.
Omunye njalo ngumnumzana Nqobizitha Khumalo, isikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party.
Ukwenza ukuthi abantu bale kathesi kabakakwazi kababi lolwazi kakhulu ngalolu lutho, kodwa ngemva kwesikhathi kumbe zabunduka ekuhambe njani khonapho ukuthi ngibijekiseni selifikile iningi labantu lihlatshwe ngombe kahlatshwanga. Into ehlupha ukuthi ye njengokukhuluma kwabantu abaningi abantu kabawuthembi lowo muthi.
Kodwa uMnangagwa uthi kumele abantu behlatshwe ijekiseni yeSinopharm njengalokhu okwenziwe ngumsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga.
I-vaccine is right.
Bekukhangelelwe ukuba umnangagwa uzakhuluma namhla ngohlelo lokuvalela abantu ezindlini kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Umkhuhlane we-COVID-19 sowabulala abantu abedlula inkulungwane lengxenye 1463 selokhu waqhamukayo kweleZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis.
Induna zithi sokumele abantu abadabuka eZimbabwe labakwaZulu babeke phansi izibhamu kulandele ukudutshulwa lokubulawa kwabantu abedlula ijumi okubikwa ukuba abanye babo bafele eHillbro eyovele leBeria. Kwenziwe umhlangano namhla eJohannesburg zinduna ezithe ukulwa lokhu kudalwe yizigebengu okumele zibotshwe. Induna ezingene umhlangano lo zigoqela umnumzana Siphiwe Mhlongo, uNdwandwe uDlameni, uThulani Mgoqo Jubane, leziphathe amandla zenhlanganiso emele abadabuka eZimbabwe eZimbabwe Community in South Africa. Induna uMhlongo uthi kumele kuphele ukubulawa kwabantu eJohannesburg.
Imbiko lena isizwile kwabanye umthombo yendaba kwezinye iy'nhlelo ethi kulwa uZulu nabafowethu baseZimbabwe ayilona iqiniso, kodwa kukhona ukuthi kuneqeqebane laseZimbabwe elibambe inkunzi lapha ey'tolo. Kulezi y'tolo-ke khona abafowethu lapha abayibhilisayo ngokugada ekuthiwa amanda cava babadubula-ke babavulaleke. Kwenzekile-ke endaweni ey'hlukene la eHebron naseyivel bafaka abantu kanjalo. Kwezinye indawo ubikuthi usecurity lo osuke lapho uma esehamba bamlandela bamshaye bamphuce isibhalo. Ngeyindlela-ke namhlanje umhlangano nto besinawo nendlwini esinazo lapha eyovel uthe wonke umuntu akabuyele kumuntu wakubo awumtshele ukuthi impi ayikho. Iy'gebengu lezi siyithumela abafuni baseZimbabwe abayitshele ukuthi azingakwenzi ukuthi y'bambe inkunzi la.
Lokhu kusekelwa yinduna uNdwandwe.
Nababuya emngcwabeni ababekayo namhlanje bayofihla, sithi ma sebebuyile abahlale phansi, hlale phansi bambe umthetho. Zonke iy'nduna sizokudlulisa kuzo ney'nduna zakithi eZimbabwe, sihlangene nazo induna uJubane njengalokho esekhulumile uJomane Mhlongo, besihlangene naye induna uDlamini, ibikhona induna yamaqhamu, ibikhona sihlangene nezinye-ke iy'nduna engingayibala ezikhona, kodwa nje kulo mlilo oshayo sithi cha awume.
Induna uJubane laye uyakusola kakhulu okwenzakala eJohannesburg.
Inhlangothi zombili ngapha kwaZulu nangapha esimeni sakithi samahlabeni, ngithi mina ayiphele lento, siyacela abantu bakithi umuntu abothi uma esendaweni yenye indoda afika ihloniphi indawo yenye indoda, ngoba lo la isikhona la umuzwa wenye indoda kuyadingeka ukuthi umuntu uma esemzini wenye indoda afika ahloniphi.
Omele ubulelani Jobhekela Khumalo wakhethwa ngumndeni wakoKhumalo ukuba yinkosi yamaNdebele, uMnumzana Bonman Khumalo uthi kumele abantu badonse ndawonye ukwenzela ukumisa uDlame olwenzakala eGoli.
Lobo yikugebengu okumele ukuthi kukhuze sonke sihlangene. Yilokho mhlawumbe abanye babonela amavidiyo uJubane ekhuluma, uMhlongo ekhuluma, uNgqaba uthi uMabhene ekhuluma, loNdwandwe uNxumalo ekhuluma. Yikho-ke hhayi bakothi lanxaka kweyokhona izinto lapha lalaphayana, kodwa-ke hhayi siyawubhula umlilo njalo ubugebengu phansi lobu gebengu ngeke sikuvume.
UMnumzana Ngqaba uthi uMabhena, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uthi ukubulawa kodabuka kwaZulu kwadala inkemenkemele.
Kulezi gebenga ezizalwa eZimbabwe ezilapha eGoli ezasuka zisiyabamba inkunzi kwesinye sezitolo eHillbro. Isitolo leso umuntu osilindayo singathi ngugadi kumbe security guard ungumZulu ngokuzalwa. Bathe ma befika lapho bamdubula, bangena ngaphakathi bayatshontsha, bayenza lokho abakwenzayo ubugebengu babo. Bathe ma bephuma bathola ukuthi udubuleke esiswini akazange adlule emhlambeni, babuye bamdubula-ke waseyabhubha. Kusukela lapho-ke izigebengu lezo lalabo abasebenzi esithi ngama-undercover ikakhulu ababuya kwaZulu basebeqala-ke ukudubulana kuhamba sekudingwana. Kasilasiqiniseko lenani labantu abadutshulweyo badlula emhlabeni. Abanye babala ukuthi kungenzeka kube ngabantu abangu-8, abanye bathi kungenzeka kube ngabantu abangu-13 indawana zonke, kodwa kasilayo inamba eqondileyo.
Kasenelisanga ukukhuluma lesiphathamandlazi kahulumende wakwele South Africa leze Zimbabwe ngodaba lolu.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Umculi odabukayo eZimbabwe ohlala kwele Germany uNothando Nomina Bhulu usebuthanise inkulungwane ezingamajumi amabili zamadola eMelika 20,000 yokuthengela abantwana abaswelayo ukudla elizweni. Uzaqala uhlelo olubizwa ngokuthi hashtag Stop Hunger in Zim eChankwe esabelweni seMatabeleland South. Usebenza lenhlanganiso yesizo lwethu ekhokhelwa ngunkosikazi Shelter Dlomani Diamond Masina. Akusizwe unkosikazi Masina ekhuluma ngodaba lolu.
Sanibonani emakhaya. Ibizo lami nguShelter Masina, ngingumphathi wenhlanganiso okuthiwa isizo lwethu. Njengoba izo lethu lisitsho, inhloso yenhlanganiso yethu ikusiza abantu abaswelayo ngezempila kahle, ikakhulu abantu basemakhaya. Siyajabula ukuthi sesixhasane le World Peace Berlin, le AMX Foundation. Ngohlelo lokudla ebantwaneni besikolo. Uhlelo lolu lulethwe ngomunye wazalwa wakhuliselwa khonale ebulilima eChankwa.
Awusitele ngamafutshane ke ngonkosazana Nothando Nomina Bhulu.
Lintokazi ekuthiwa nguNomina ingumhlabeleli khonale emazweni. Isifiso sakhe besekuyikuthi ancedise lapho aphuma khona, aqale ngesikolo lapho afunda khona. Ebe selandela ngokuncedisa izikole semaduzane ngokuya kwesikhathi ubefisa ukuthi wonke umntwana oswelayo ethole usizo iZimbabwe yonke jikelele. Sithanda ukubonga kakhulu kulabo abathe basixhasa kulumsebenzi esithe sifisa ukuthi siwenze. Kathesi umuma uchiphanga ngeCovid leyi abantu abaningi baswele imisebenzi yabo, ngakho abenelisa ukuthenga ukudla okwaneleyo for abantu babo. Ngakho besifisa ukuthi abantwana labo belist bethole ukudla ezikolweni. Siyabonga kakhulu iWorld Peace Berlin, sibonge la iAMX, but ikakhulu sibonge uNomina ngokwakhe ngoba kakhohlwanga lapha avela khona. Kukaningi ukuthi abantu besuke lapho abakhulela khona bekhohlwe, kodwa uNomina uthe yena ufisa ukuthi ebisele kulabo abamkhulisayo kulapha azalelwa khona. So siyabonga kakhulu Nomina, siyabonga kulabo abadonethayo, siyabonga kulabo abasikhasile kumsebenzi omuhle kangaka.
Unkosikazi Shelter Dlomani Diamond Masina, umqondisi wenhlanganiso yesizo lwethu, sixoxe laye ekobulawayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli wakwele Melika uMnumzana Donald Trump ukhangelwe ukuthi namhla kusihlwa uzakhuluma emhlanganweni webandla lama-Republicans okuthiwa yi-Conservative Political Action Conference. Lokhu kuzaba ngokuqala ukuba uTrump abonakale emphakathini kulandela unqotho kwakhe kukhetho olwenziwe nyakenye ngumnumzana Joseph Biden webandla lama-Democrats. Amapholisa esida akuhlangothi lwe-Federal Bureau of Investigations athi usebonakele umuntu wabulala ipholisa wazibandlela ngesikhathi yabalandeli bawaye ngumongameli uMnumzana Donald Trump engena ejala leCongress befisa ukuthi kumiswe ukubala kwama-electoral votes. UMnumzana Anthony Blinken okhokhela uhlangothi lukahulumende wakwele Melika olubona ngokudlelana labanye amazwe uthi kumele inhlanganiso ye-African Union ingenele kumvukela weTigray lapho uhulumende okuthiwa ubulala abantu mahlayana esenzela unqoba amalecatha eTigray People's Liberation Front. Manje zokwesikhathi sezamasiko
senamasiko
senzile manje
yena baba mkhulu
namasiko
babelo
lo masiko lokuphila kwabantu zonke zonke siqhubekela phambili sixoxa lo mnumzana Zefiso Masiye ingcwethi kwezamasiko esintu osanda kulobolisa umntwana.
Uyingcwethi ke uyise omncane entweni ze information technology la kuZoom lapho kube lula kuye ukuba nguZoom host lokusihlanganisa sonke umkakhe unina omncane womntwana nguye obebhodabhoda in between thina labo labakhwenyana ngeWhatsApp ehlanganisa lapho okumele ahlanganise khona ubabakazi ube kuZoom engathi iZoom Station 3 eLeeds England udadu wako omdala laye ube kuZoom Station number 4 eMonde eGoli abakhwenyana ube kuZoom Station number 5 eRustenburg njalo njalo kodwa ngeZoom ngingathi besihlangene ndawonye sonke bekudingeka ke sonke sibe le Wi-Fi le network ebambekayo eqinileyo bekudingeka sibe lamafoni awe backup uma kusiwa i-network imali zamafoni imali zeZoom imali ezenza ukuthi umhlangano uqhubeke kuhle sizifake khona phana kuma charges amalobolo ngoba yibo phela kumele abasilandileyo.
Okunyeke baba Masiye
udingeka ukuthi o-anti labogogo abaqakathekileyo emsebenzini onje babe khona kodwa basekelwe eduze ngabatsha abalolwazi lezinto zabo Zoom. Bekudingeka njalo sicetshiswe kahle kahle ngokulandela lokulandelwa kwezinto zomkhuba ukuvela lokulobola ngabadala abalolwazi silandele wona kuyiloba sisebenzisa isimanje manje. Sibe laye umfundisi wokusibika enkosini lokusihola ngemlayo lemthandazo konke lokhu bekuhleliwe kwalotshwa phansi kuprogram yokulobola program that was shared and distributed umsebenzi ungakasungulwa.
Lina-ke baba Masiye lenze njani kukho konke lokhu?
Yebe kudingeka ukuthi thina abeqembu lentombazana siqale sihlangane sibonisane siphane amazopha lama rose njalo sithi yes iprocess yonke singakemukeli izethekeli zethu. Kuhleliwe ke babadube ukuthi number 1 ukungena iguma imalini kuZoom abakhwenyana bazibika esangweni ngokucela ukungena iZoom meeting ngathi iZoom meeting sokuliguma. So bacela ukuthi sicela ukungena kuZoom meeting nxa becela sesijaja ke imali yokungena. Bangena sibabone kuZoom kuma Zoom windows abo bayahlaliswa phansi njengabakhwenyana. Khonapho lapho abakhona kumbe kusemzini yabo kumbe kusemahofisini bayakhupha izicathulo banabe njengenjayelo. Abethu sibahlawulisile ke ukubona bengena nje begqoke amakawuzo baxoshwa egumeni bagqoka kuhle okuhloniphekayo baphenduka sebehlawulile. Kukhona ikomiti ke eyama-negotiation ebekwa ku-WhatsApp group eza kuba ibhoda ngasese iye-negotiate ma kulezikhalazo zenhlawulo ezithile then to isivulamlomo. Bangena abakhwenyana kuZoom bamukele sebeza kutsho abahamba ngakho.
Ake siba lapha namhlanje uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siyaqhubeka ngengxoxo le lomnumzana Zifiso Masiye. Sinasizwe ezokholo lwesiKristu silontukameli Gomo.
Ngiyalamukela kohlelo vuselela umoya igama ngontukameli Gomo. Lamhlanje silesethekeli
linjani ncebo zikaThixo okhulumayo ngubaba uSibanda uBusana ngaphansi kwe-African Spirituality Religion kolo yakwantu ngibonga lami leli thuba engilitholile ngibonga kakhulu ngingeke ngibe mude bengicela nje ukuthi ngishiye nani lokho enginakho incwadi esizayithola ngika Matthew chapter 1 verse 1 uthi uJesu Kristi efika okwakuqala wazithakazelela wathi nginguJesu Kristi indodana kaJosefa oJosefa ababuya emuva kuJakobe Jakobe kubo Davida Davida kubo Isaac Isaac kubo Abraham wayebiza okhokho bakhe ngamanye amagama wayezithakazela wayezixhumanisa labo khokho bakhe wayebonisa imvelaphi yakhe wayebonisa ukuzazi ukuthi ungubani bantu bakaThixo singabantu siphila sinempande impande zethu yimva yethu never sizazi ukuthi siyapi singakazazi ukuthi sibuya kuphi nefuzazi ukuthi uyapi ungakazazi ukuthi ubuya kuphi simlandela kanjani ozazi impande zakhe thina singazazi impande zethu uJesu Kristu wayezazi impande zakhe ukuthi ngibuya kuphi okhokho bami ngobani ukhokho bami ngobani nabobani nabobani wayezazi uJesu Kristu ukuthi uyapi nefuzazi ukuthi uyapi ungazazi ukuthi ubuya kuphi isihlahla ukuze sime zimpande sibhalazwe zimpande once wasikhipha impande isihlahla kasimi lathi singabantu ukuze sime siphile silempande lapho sibuya khona kumele sizazi impande zethu lapho sibuya khona yikho siyozazi ukuthi siya kuphi namhlanje emhlabeni ubona kunje kumoshakele sisukile kwimpande zethu silahlile impande zethu kodwa sithi silandele uJesu uJesu Kristu ubezazi ubexhumene lempande zakhe that's why ubezazi ukuthi uyapi thina siphumile kwimpande zethu kodwa sithi singabalandeli bakaJesu kodwa sizazi impande zethu kodwa uJesu Kristu ubezazi impande zakhe yikho simuzo mayefika kumithi ukuqala ukhuluma ngempande zakhe yikho simbona uJesu powerful yikho simbona uJesu wayisenza into zenzeki because wayezazi impande zakhe namhlanje thina singama-Afrika silahlile impande zethu asizazi ukuthi singobani kodwa sithi siyazi lapho siya khona ayenzeki lento kumele uzazi ukuthi ungubani ubuya kuphi yikho uzokwazi ukuthi uya kuphi yikho namhlanje e-Afrika kunje yikho sibhekana lezimo ezinje sile diamond sile gold sile platinum sila yonke into but siyisona sona sizwe esihluphekayo siyathandaza siyazila but why uNkulunkulu angasiphenduli inkinga yethu silahlile impande zethu asizazi ukuthi sibuya kuphi uNkulunkulu ukumuntu ozaziyo once wazazi ukuthi ubuya kuphi uhloniphe impande zakho lapho ubuya khona uzoba loxhumano lomdali wakho uthi uNehemaya mayeza kuthiwa amathuna bokhokho bakadilikile kulesi sizwayo kuso wacela wathi ngicela ukubuyela ngiyokwakhela amathuna okhokho bami ngiyozixhumanisa le mpande zami ngiyalincenga kwazi lapho esiya khona ngiyangizwa abantwana bakaThixo ngiyiphetha cela ukuthandaza nani fihlo iyezulu mfihlo ingcwele singabantwana bakho e-Afrika siyisizwe esinakho konke bonke ubucwebe ngisho naphesheya igold liphosuka la iplatinum la ichrome la wonke ama-minerals la singabantu abathandazayo siyazila silomhla sile kwebenhle sile yilwane kodwa siyisona esizwe esihluphekayo inkinga ikuphi silahlile impande zethu asilaxhumano lempande zethu uNkulunkulu wesizwe esizaziyo sixolele mdali sipha amandla siqinise silekelele simbona uJesu wafika yena wabonisa ukuzazi wazazi impande zakhe yikho sibona uJesu powerful siyakubonga mdali wakho konke siqinise ebunzimeni sipha amandla sizifunga ukuthi singobani yikho siyozazi ukuthi siyakuphi ngiyakhuleka mdali wakho konke amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungami Lenkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungami Lenkomo. Sike sizwe ezabatsha selo Mike Wobe.
Yebo, thakazo muhle zimpapo muhle lingalichona njani izulu kandaba ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMike Hove namhla kuhlelo silo Robert Malunda nguye owasungula uhlelo lweGateway to Elation olujonge ukuthuthukisa abantu abakhubazekileyo ngokungaboni uMalunda uzasitshela okunengi ngohlupho ababhekane lalo elizweni phansi kohlelo lweCOVID-19 lockdown kanye lokunye. Malunda, ngiyakwamukela kuhlelo. Sixoxa ngokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni. Tshela uZulu umbono wakho ngalolu daba.
Thank you so much, Mr. Mike. Inhlupho ezinye esihlangana nazo ukuthi i-lockdown le isivale ukuthi abantu bengathengi kakhulu labo abakuthiwa informal sector. Kwenza ukuthi abantu abangaboniyo nabo babanjwe yile ingxaki yokuswelakala kwemali lokuswelakala kokudla. Ukuthi labo ke abangaboniyo ngalesi sikhathi se-lockdown kusuka kube nzima ngoba nxa uhamba lapha emgwaqweni kwesinye isikhathi nxa sokumele uchaphe umgwaqo kuyamele uncediswe. Uyabungazi ukuthi umuntu okuchaphisayo lapho emgwaqweni ulawo noma ngala umkhuhlane.
Kodwa ngiyabona phela ukuthi hayi ngempela liyasebenza gadalala ngalesi sikhathi kule COVID-19. Ngiyazi ukuthi ulohlelo lwe Gateway to Elation olujonge ukusiza abantu abangaboniyo. Awusitshela okuningi mayelana ngalolu hlelo.
Ngiyabonga. I-Gateway to Elation isiza abantu abangaboniyo ngokubafundisa ulwazi lwakulezi suku lwamakhompyutha ukuthi benelise ukusebenzisa leyo mtshina.
Mina njengomuntu obonayo olamehlo vele I'm very reliant nxa sisebenzisa bo keyboard. Lina likwenza njani ke?
Sisebenzisa lokho okuthiwa i-screen reader. So i-screen reader i-program enza ukuthi i-computer ikhulume. So lokho kuyabe kumbalela ukuthi e-screenini kulento enje. Lasemafonini ke efanayo lelo futhi ayi-talkback kuma Android phone le voice over ku-iPhone.
Manje imitshina yonke le efunakalayo iyatholakala lula na elizweni?
Imitshina le msakazi ayitholakali. Abantu abangaboniyo njengabantu abangenamali le-Gateway to Elation njengenhlanganiso esathuthukayo ayikabi lawo amandla okubana iphi abantu leyo mtshina. Kodwa sisebenzelana lokho kuthiwa ama-American Spaces, inhlangano ze-American Embassy ezigcweleyo elizweni lonke leli ikho esilayela khona abantu njalo lokubafundisela khona.
Inhlelo lezi ziyathuthukisa njani abantu abangaboniyo kulesi sikhathi abantu bavalelwe ezindlini?
Thina njenge-Gateway to Elation inhlelo zethu ziyaqhubeka. Siyazama ukuthi labo abangela amafoni becele ezihlobeni zabo ezihlotsheni zabo ukuthi besiboleke amafoni abo nxa sisenza inhlelo zethu. Lathi nxa silakho silokubanika idatha ukuthi bebe layo bethole information eqondileyo ngoba yabona ngalesi sikhathi se-COVID kulamanga amaningi agcweleyo lokwethuselana okuningi okugcweleyo lapha kuWhatsApp. Kodwa-ke siyabesifisa ukuthi umuntu abe le information eqondileyo ulwazi oluqondileyo mayelana le-COVID-19.
Hayi Robert, siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Isikhathi sesidliwe ngumangoyi. Zulukandaba, abafisa ukuxhumana lo Robert lakho ukuxhumana laye kuWhatsApp kunombolo ethi +263 775 579 305. Silukuqiba lapha uhlelo lwanamhla Zulukandaba. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection. Oliver Lisayo ngiyenjabulo. Igama lami nguMaikobe. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Maikobe. Ngakhiphi uhlelo lwamhlanje ukuthi sikhangele ebesilazo. Sokulabantu abedlula inkulungwane ezilijumi lambili lengxenye 12,975 asebehlatshwe ijekiseni ye-Sinopharm. Kodwa lokhu kulabanye abantu abathandabuza isimo sejekiseni le lemfundiso ethulwa nguhulumende. Induna zakwaleZimbabwe lezakwaZulu zithi kumele kume ukudubulana phakathi kwabadabuka eZimbabwe lamaZulu eGoli. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lesa won't keep stupid.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.